chandika kutanga kugadzirisa ndekuti vanhu vave nemukana wokunzwa mashoko nekupepetwa kwemashoko nekuverenga mashoko akasunuka asina kana chimhika mupini chinogona kupindira pakati pezvavanenge vachifunga nezvinenge zvanyorwa nezvinenge zvichiwanikwa even pasocial media. Tiri kuda kuti vanhu vave nemukana wokusevenzesa pfungwa dzavo kuti vaveze pfungwa dzemashoko sekuuya kwaanoita pasina kana chinopindira pakati pavo nemashoko iwayo. I want the freest environment possible for the press in Zimbabwe.
Vatori venhau
means that zvinoreva kuti zvinhu zvazvaitwa nana Jonathan Moyo zvimwe zvisina musoro zvana A panana Potsa zvokungoda kungoti vatori venhau vasungwe vakandwe mambure mumakumbo nekukandwa madandadzi kumeso zvese izvozvo ndoda kuti zvibviswe.
Vatori venhau vangatarisira chii kwamuri?
Vatori venhau vaona mumwe anga ari bhururu wavo ndokwandakabva nako kubvira ndiri muhondo kusvika ndiende muzbc. Ini ndiri mumwe wavatori venhau ndonge kana ndiri pakati pevatori venhau ndichitonzwa kunge ndiri pachikwata. Saka ndichataura navo ndichinzwa pfungwa dzavo kuti basa ravo ringafambe sei but kunyanya ndiroda kuti magariro evatori venhau ave anonakidza nevachitengesa mashoko avanopepeta vachiwana mubayiro unokodzera naiwo zvinoita kuti vanhu vatori venhau vave nechimiro munyika ino kwete zvavanga vachiita kusenzwa kuti aneka emvuropu kake uyo aneka emvuropu kake opota achimupa kuti ararame. Aiwa vanoda kuwana uhoro nemabasa anoita kuti vararame vaite basa vakasununguka. We must develop world class journalism in Zimbabwe where the profession has integrity, where the profession has reward, so that the standing of the journalist in society is not subject to compromises nekutengwa naningi kana kunzwa pihoka emvuropu naningi. Aiwa ngavave vanhu vane mutsiko.
Mambo taura pamusoro pemirayiro yakaita sePosa neIPA, muchadini chamunofunga kuti mungaita nemirayiro ichii?
Ndichatarisa dungiro remutemo ndozvitanhaura zvese ndozvikanda ndozvikanda nepahwindo. Kupenga kwaita Jonathan kuyako kuda kuti anofunga kuti ndiye anofungira nyika yevanhu 14 miriyoni ina handikudi. Regai pfungwa dzevanhu 14 miriyoni dzimire iyipayo. Mukubatana kwadzo dziri 14 dzafunga zvakasiyana siyana ndomukuita Zimbabwe yemandiriri. Haikona zvazvida kuitwa naJonathan kuti ndofungira vanhu.
Isusu vatori venhau tingatarisira machanges aya rini?
Pandinongotanga kutaura nevamwe vangu ndapinda mukabhineti ndofara nekuti demonstration yakaitwa nevanhu muZimbabwe 2 weeks ago yakadaidza vanhu vese vari displaced 2 million yakaratidza kukosha kunikosheswa kunoitwa nevanhu verudzi rweZimbabwe nyaya dzekusununguka mupfungwa. Inini zvakaitwa nevanhu izvozvaizvo ndozvandoda kuti zvive pamitemo because handidi kuti vanhu vakasununguka sezvavakaita musi ya 2 miriyoni tivari 2 miriyoni vachidi vachiratidzira vasina chaivapingadzira vasingarwe vasingadi vachitotikana kunhadziri kutochindisa taundi yavanga vatendera kuisiya yakachena. Vanhu vakadaro vane pfungwa dzakachena kudhara. Iwo unozopinda papi kuda kuti uvafungire? Rega vafunge vakasununguka vanokuitira mashura.
Ndombeta humbimbi ndoga pano apa. Semutori wenhau tingafara here tichiti tawana hama tawana shamwari?
Aiwa zvinomaona wenyu inga ndokwandati ndakabva. Nhunha dzenyu ndo nhunha dzangu ndoziya kurwadza kunoita basa irori. Ndinoziya zvisuwo zvenyu kuti basa renyu rifambe zvakanaka. Zvekare ndinodo kuti muve vane mutsigo wakangofira wakangofanana nemamwe vatapi venhau nevanyori venhau venyika dzakasiyana siyana dzakabudirira. Itaiwo muende ipapo makazvimbira muchizvirova padundundu musina nyaya yekufunga kuti isu tine tichaita zvokutengwa nenzira yekuti ndine nhamo mhuri yangu itatadza kuna. I want to professionalize the journalism and reporting profession whether it be electronic or whether it be print media or whether it be the new media all of it. And I want kuti teknoloji yese iriko mazuva ano ive pamaoko menyu kuti muite basa renyu nemandorokwati.
Comrade Mutsvangwa, tinotenda chaizvo namashoko iwayo. We wish you all the very best and tinoimba kuti muchatibatsirawo mubasa redu. Tinotenda chaizvo.
Haikona kuvimba, toziva kuti ndozvichaitika.